Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gunyana 29 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatori venhau vaviri veDaily News vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa mukuratidzirwa kwaitwa muHarare nhasi kwakarongwa nesangano nemasangano akawanda anosanganisira Reta Jamuka. Pastor Ivan Mavarire vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mukuratidzira kwakaita vanhu gore rapera. Vatenda ibiti vanoti ndiwo mutungamiri chaiye webato rePeople's Democratic Party. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. General Council yebato rePeople's Democratic Party nhasi yapa mutungamiri webato iri vatenda ibiti mvumo yekusaina chibvumirano chekushanda nemamwe mapato muMDC Alliance. Musangano uyu watiwo nhengo dzebato iri dzakaita musangano nezuro wakabuda nechisungo chekudzinga vabiti dzicharamba dziri nhengo dzebato kudzamara, asi zvinzvimbo zvavo zvichafano batwa nevamwe kudzamara vevadzoka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vabiti vati musangano uyu wava pamvumo yekusaina chibvumirano chokushanda nemamwe mapato anopikisa mumubatanidzwa weMDC Alliance. Vati mapato acharamba achitaurirana nyaya yekuti zvigaro zvichafamba sei mumubatanidzwa uyu. Vatiwo bato ravo radoma chikwata chitsva chinotungamirwa nemutevedzeri webato iri vakutsatsa pulu kuita nhaurirano nemamwe mapato. Vapulu vachange vachitsigirwa navasettlement Chikwinya, avo vanzi vachange vakabata chigaro chemunyori mukuru webato pamwe nava Jacob Mafume mutauri webato iri. Vabiti vashora zvakaitwa nemunyori mukuru vaGordon Moyo nevamwe vakuru vakuru vachiti zvakakonzerwa nebato rezano PF iro rakatadza kusimudzira matunhu ese munyika.
Ava vabii vedu ava vakasangana kumba kwaSipepangomo vari 10 nezuro inyaya dzekusanzwisisa kuti national question haufaite exclusion neexclusion, haufaite rusaruro nerusaruro, haufaite nyaya dzemarudzi nerudzo, unofaita nyaya dzerusaruro zvakaita Joshua Ngomo nekuingenja nekutaurirana nekubata nevano vacho vari kukudzvinyirira to give our people vari kutambura a chance.
Vabiti vati nekuda kwekuti vanoda kuti vanhu vese vashande pamwe chete kuobvisa hurumende yezano PF havasi kudzinga vamwe nevamwe vavo, asi zvinzvimbo zvavo zvapiwa vamwe, kudzamara vamwe nevamwe vadzoka zvakare kune vamwe.
Kune vamwe vedu tati dzokai kumusangano, vari welcome, hapana munhu atadzinga, asi to enable our party to move because basa rakaoma. Tataura kuti vachikwinya ndo va acting secretary general, va mai Evelini Mazungu Masaiti ndo va acting chairperson, va Heri Mudzuri ndo va acting secretary for elections, va Julius Magarangoma ndo va acting treasurer general, va Edward Ndlovu vekubulawayo ndo va acting deputy spokesperson. Hapana munhu atadzinga because we are preaching unity.
Vabiti vatiwo bato ravo harisi kufara nechirongwa chekunyoresa vavoti icho vati hachisi kufamba sezvange zvakatarisirwa, uye vachaenda kumatare edzimosva kuti nyaya iyi igadziriswe sezvo paine chitsotsi chiri kuitwa.
This system haisi kupreventa multiple voter registration, so isu tinoziva kuti ZANU PF ndo basa rekucreata zvidhoma nezviganhanga. Tataurana futi kuti concerned kuti pa voter registration paya paya hapana immediate transmission, live transmission ye zvinhu zvevanhu varetswa kuvota. Tataura futi kuti we are concerned nenyaya yekuti mudede akatorisa vanhu vezanu 2 million 2.8 million. So hapana mutemo unoti zvamudede hazvizoenda kwamakarau. So tikuzva zvamudede zvichaenda kwamakarau.
Vabiti vatiwo vamoyo nevamwe vavo vakaita musangano wavo wanezuro kumba kweimwe nengo ye National People's Party inotungamirirwa namai Joyce Mujuru vasipepa ngomo. Nekudaro hapasina nhaurirano dzavachaita nebato iri, asi vamoyo vati aya manyepo uye musangano uyu wakaitwa mukati chaimo meguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti vari kufara zvikuru kuti urongwa hwavo hwekuratidzira vachiburitsa homwe dzezvipfeko zvavo kunze hwavaita nhasi hwabudirira chose kunyange hazvo mapurisa avharisa maofisi avo muHarare. Vanoti nhengo dzavo dzakabatana nevamwe varairidzi vemamwe masangano pamwe nevamwe vashandi vehurumende matunhu akasiyana siyana dzashandisa nhasi mukana wekuburitsa homwe dzembatya panze munguva yadzanga dzichiita basa senzira yekuratidza hurumende kuti vanhu munyika vari kushupika nekushayikwa kwemari uye mihoro mishoma yavari kupiwa. Vamasaraure vanoti sangano ravo rawana rutsigiro kubva kumasangano anosanganisira Crisis in Zimbabwe Coalition, Zimbabwe Yadzoka uye hashtag Tajamuka sesijikile. Ngatinzwe huri kure yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Urongwa hwanhasi hwabudirira chaizvo. Tinofara netsigiro ruzhinji rwatawana kubva kuruzhinji rweZimbabwe namamwe masangano akazvimirira oga angava achiparticipata muprogramu iyoyo. Anonyatifadza ndechekuti kwauya kubatana kwakawandisa kusvechale pakati pemacivil servants vaticha kunyanya kunyange maunion avo akasiyana vanga vachibatana vachiratidza kuti vari kuparticipata nemwoyo wose paurongwa ihwohwo. Asi vazonyanya kumbira kuti zvisave musi wekugumishira, tirange tichingodzokorora kuitira kuti vakwanise kuexpressawo varadzio urombo hwakakonzereswa nezvisoro.
Maungana muchiratidzira here kana kuti vanhu varatidzira vari munzvimbo dzakasiyana siyana?
Vanhu varatidzira vari kunzvimbo dzakasiyana siyana, vadzidzisi vamwe vachidzidzisa vana vavo, homwe dziri panze, nyika yose imwe nomwe akaita mabasa ake, homwe dziri panze. Asi tinofarawo nevamwe paboka retajamuka vakati vari kutitsigirawo vaitawo urongwa hwavo, homwe dzavo dziri panze zvakare. Saka nyika yose homwe dzadzingori panze, vanhu vachiratidza kutumwa kwavo nekushayikwa kweupfumi. Asi tinofarawo nenyaya yekutsigisa kwakutiita vadzidzisi nevamwewo vanoshanda hurumende kuti vanofarira chirongwa ichi.
Ko tinonzwa kuti mapurisa azouyawo kumahofisi enyu, mungatiudza kuti chii chasvitsa kuti vazouya kumahofisi enyu?
Vapurisa vajaira kugara vakagadzirira kuponda vanhu vanenge vachiita zvinhu zvine runyararo. Saka kwakuri kutarisira kwavo nhasi kuti vachawanazve mukana wekurova vana veZimbabwe vasacha vanenge vatadza. Saka vangouya vakawanda neuwandu hwavo vari 22 kumahofisi kwedu, vachitarisira kuti pamwe ndo vachatangira vanhu kufamba kurumwandira. Asi isu sevanhu vanga vakuziva vanhu vavo tati izvi zvinhu ngazviitwe kuvanhu zvisingasangane mumasitudi. Saka vazoshaya munhu wekubata, tazomanikidzwa kuvhara mahofisi zvisatapedza mabasa.
Takanzwa muchikumbira kuti varairidzi vange vachipiwa mazuva mana ekunotora mari dzavo dzemihoro. Chikumbiro chenyu chakatambirwa here?
Vatikutaura navo havasati vatambira chichemo chedu, havasati vachipindura. Asi ndozoona musi wemanje vadzidzisi vazhinji vachatadza kudzoka kumabasa nekuda kwekukodzerwa kwekushayikwa kwemari iyoyi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare kuwedza neStudio 7. Vatori venhau vaviri vanoshandira bepa nhaure Daily News varohwa zvakaipisisa vakaitwa kafiramberi nemapurisa apo vanga vachiita basa ravo mushure mekuratidzira kwanga kuchiitwa muHarare nemasangano akawanda anosanganisira Tajamuka sesijikile. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vatori venhau vaviri vebepa nhaure Daily News vanoti Mugoveta Firenyika naBrighton Goko Varo wazvakaipisisa pavanga vachitora mifananidzo yevanhu vanga vachiratidzira ava pedyo nemahofisi eMDC muHarare. Vaviri ava avo vasiyiwa vatirapata vachibvinina ropa mumisoro vazobatsirwa nevamwe vatori venhau avo vazovaendesa kuchipatara kunorapwa. Tafire Nyika audza Studio 7 ari muchipatara kuti angonzwa chinhu chaputiswa nemapurisa akazopepuka kuvara gotsi ropa razara pambatya dzake.
Was something which me propagotsa.
Tafire Nyika aenderera mberi achiti zvose zvazoitika haana kuzozviziva.
Angobudikira pakuona sasina kuvaona. Saka patangovaona pabva parira vabvaridza something inandozoziva zvaita sendakuona vandangodonera basa. Vabva ndatoona ndavakuita nomba yevatojamba vapfuura vachindijamba nepamusoro. Then wandazoona Brighton abatwa navo. No kumana wangu, wana anotengesa muchishopu mwemu, CMTC ya. Ndiyo andazo naga bata Brighton, but Brighton ashibuda blati na mnini. Antizi yu uti chika itika wala.
Studio 7, yezo kutawara na Goko, uyo anga ishanda pamochete na Tafire Nyika, asaku ndika na kutawara kutishwa famba sei, sezo anga ashiratu za kute arukuru wazi wa shwakanyanya. Goko, akuwara omusoro, ruoko pamwene gumbo, uye michina yake anoshandisa pabasa, inonzi yatorwa nemapurisa. Sangano rinomirira kodzero dzevatori venhau munyika, Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, raburitsa mashoko richishora kuzvindikitwa kwaitwa vatori venhau ava, richiti hurumende inofanira kusiya vatori venhau vachiita basa ravo vakasununguka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa pamusoro pekurohwa kwevatori venhau ava. Zvichakadai, zvimwe zvitoro zvaswera zvakavharwa zvichitevera kumhanyidzana kwanga kuchiita mapurisa nevaratidziri vanga vachibva kumasangano akasiyana siyana anga achisanganisira Tajamuka. Mumwe ane chitoro chinotengesa nharembozha dzechizvino zvino Muzvare Talent Muriritirwa vati vasara vakangobata maoko vabvutirwa nharembozha dzose dzanga dziri muchitoro chavo.
Changona vanhu vachimhanya vakawanda minoti zvanga zvichimbofamba sei mutaun vachingotandanisana vamwe vauye vakatopwanya muno mushopu vakatora mafoni esi andinotengesa handisisina kana chandinacho.
Mumwe wevaratidziri ava uyo aramba kudomwa zita rake ati havasi kufara nekushayikwa kwemari mumabhanga pamwe nekushaya simba kwaita mari yemabond notes zvichienzaniswa nemadhora ekuamerica. Nokudaro muratidziri uyu audza Studio 7 vasati vatanga kuratidzira kuti gavhuna webhanga guru renyika vajohn mangunjwa vanofanira kusiya basa zvichitevera kushayikwa kuri kuita mari kumabhanga.
Aisa tisi kutomboda nyedzi mabond note manguji akati kana mabond note akapinda pamarket anoresigna basa saka izvozvi mabond note acho asikutowanika kumabanks kunoashaya mabond note acho paparero market vanenge vachitoda mari itori pamusoro saka izvo akataura kuti mabond note akapinda pamarket anoresigna basa ngaaresigne because isusu takutokwara.
Hatina kukwanisa kutaura navamangunjwa kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakaudza vanhu pamarindano vegwa magamba enyika nezuro kuti kushayikwa kwemari kuri kukonzerwa nevanhu vari kuda kuvabvisa pachigaro. Kuoma kwaita zvinhu munyika kwakonzera hurumende kuti idzike mutemo uchange uchisunga vose vanenge vachitengesa mari pamusika mutema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vachuchisi vehurumende nhasi vapeta urongwa hwavo hwekupomera Pastor Ivan Mawarire mhosva yekuda kupidigura hurumende mudare repamusoro reHigh Court. Hurumende yakadaidza mapurisa manomwe sezvapupu uye mumwe wacho Chief Inspector Martin Runganga vekumatekitivha eHarare Criminal Investigations Department nezuro vakafananidza Pastor Mawarire nechikwata chinopfurikidza mwero chekuNigeria cheBoko Haram vachiti vanoparidza shoko reruvengo nekupandukira hurumende. Asi gweta ravamavarire vaHarrison Nkomo vanoti hurumende yakundikana kupa humbo hwezvese zvairi kupomera vamavarire nekudaro mhosva yavo inofanira kuraswa. Vamavarire vanonzi vaikurudzira vanhu kuti varatidzire gore rapera uye vakabatwa nemhosva iyi vanogona kugara mujeri kwemakore makumi maviri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vankomo akavabvunza nekuzvabuda mudare nasi.
Yaya panga zero tare mazvara nhasi ta takanangana na pastor Mawariri ta dzimbiri yokutanga yanga ari padare pe haiko ta paraidza kuda kupisa hurumende ine chizvino chisimba vanochuchisa vakamirira kuita kure hurumende vamutanga dura vapedzisa kudaidza mawitness avo vadaidza mapurisa 8 vakabva vavhara kesi yavo saka isu tiri kuti aiwa hapana nyaya iripo apa tinokwanisa kuti tikuda kukumbira kudare kuti tisunungurwe tichachata taura inonzi pachirungu application nedischarge ndo yatati tichaita iyoyo saka kanzi tichazoisa mapepa edu mudare redzimhosva tichikumbira kuti tikurwe pamhosva tichachata taura musi wa 19 November pane imwe nyaya yechipiri yanga iri mudare remamagistrate court iyo yakanangana nemhizhonga yakaitika panzvimbo huru inodzidzwa yeuniversity of Zimbabwe apo pastor Mawari vainzi vakaita kuti vakakonzera mhirizhonga vasvika ipapo nemastudents emedicine iyoyo dare raramba kuti pastor vane nyaya yavakaita saka vaizvozvo vakurwa vawanikwa vasina mhosva
tiri kunzwawo kuti mamwe mapurisa achipa uchapupu anenge aiti pastor Mawarire vakatofanana nechikwata chinopfurikidza mwero cheboko haram
ichokwadi ichocho saka zvo yakadaro yakabuda mudare redzimhosva
pane humbo here uri kupuwa nemapurisa kuti ndo zvavari kuda kuita zvekupidigura hurumende
izvozvo ndozvichaonekwa nemutongi akagarisana nenyaya pane zvataurwa asi tiri kupikisa kuti hapana humbowo asi tisaidi kuti ane simba pakupera kwezuva ndivo vakabata matombo judge high court
tanzwawo kuti vamakedenge vangu vachipa humbowo vapa humbowo nhasi uye vangu vachitiwo kudi
vamakedenge vapa humbowo vachingotiko ndo vanga vari pamusoro vakamirira vanoona kuchengetedzwa kwerunyararo munyika vachiti vaipuwa maripots kumaprovhinsi mana emuno munyika pane zvaiitika ndokuzobudisawo magwaro acho airatidza kuti maripoti avaipiwa nemapurisa aishanda ari pasi pavo akanangana nemhirizhonga yaanoti pastor Mawarire vainda kuita
gweta rapastor Evan Mawarire vaharrison komo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7 makateerera kune penyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vakuru vakuru pamuzinda weWhite House muAmerica vanoti vashandi vehurumende vanosvika zviuru gumi kusanganisira mauto zviuru zvinomwe vari kubatsira Puerto Rico kubva mukuparadzwa nedutu mupengo Hurricane Maria. Mauto United Nations anochengetedza runyararo aiswa mune rimwe guta riri kumabvazuva kweDemocratic Republic of Congo zvichitevera kurwisana pakati pezvikwata zvine zvombo nemauto ehurumende yeCongo. Vanorarama nekutengesa mari muchinoi vanoti havasi kuzosiya basa ravo zvisinei kuti hurumende nezuro yakadzika mutemo unovarambidza kutengesa mari zvisiri pamutemo. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhasi muchinoi panzvimbo ye 24 hour apo panozivikanwa nekuchinjwa kwemari zvisiri pamutemo vanotengesa mari vanga vachingombeya mbeya vasina mari dzavanga vakabata sezvavanosiita mazuva ose. Asi ongororo yaitwa nestudio 7 yaratidza pachena kuti vanotengesa mari ava vanga vachitengesa mari muchivande mudzimotokari dzavo kana dzeavo vanenge vauya kuzotenga mari. Mumwe anotengesa mari pa 24 hour uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Monya B anoti mutemo wakapatiswa hushande sezvo vacharamba vachitengesa mari muchivande.
Avambozigona bozi nitangira kutobras musoro chidzi chipya pasi kushanda nene munhu esa nestrategi yake yekushanda foni ndo inoshanda noti munhu kunzi vanhu vakamira pa foni inondoshanda kutodarika kuto kumira foni chai chai inoshanda kudarika kumira foni saka izvozvo nani basa resezvo kunzi vanhu sero wako yakaswera wakamira munhu anongoya kupaga mapero kuswera akagara.
Mumwe anotengesa mari vaRichard Nira vanoti hurumende ndiyo iri kukonzeresa dambudziko rekushayikwa kwemari nekuti bhanga guru renyika rinotenga mari yekuAmerica sezvavakaita svondo rapera asi yopomera vanotengesa mari mumigwagwa.
Iwo ndo vakato konzeresa from business press. Wozi zvakaita iwo zvekuti vawanda kuti NFT iwo chete kuti vabudisa bond rakawanda. Wowe mugreba iwo womhanya street wotora mari yese yese. Vauda kudzoka back to kwatiri isi sotaura kuti isi tiri kukonzeresa. Isati sibata chatombokonzeresa but iwo ndo vari kukonzeresa. Ndo vagadzirise problem ava pesi. Ndoda kungoblema vanhu vese vese.
Vatonderai makai, vanoti kuiswa kwemutemo kwakanaka, asi sezvagara zvichizivikanwa, mutemo uchabata vashoma vasina vavanoziva uye vanenge vasina kubhadhara mari yechoko muhomwe. Vamakai, vati vanotengesa mari mumigwagwa, havasi ivo varidzi vemari zvichienzaniswa neuwandu hwemari yavanenge vachitengesa.
Ndoo vari kuwekwa vakomana street kuti vatengese mari. Ndinofunga kuti vachasungwa. Vachiita sekunge ndoo mutemo washanda pane vanhu vashoma vasina vanovadzikinura kana vakanga vaenda nemapurisa. Vachaburiswa bosef vachafona imari yavo vachiti buditsai vanhu ivavo.
Imwe nyanzvi yezvemari vachishanda vakazvimiririra vaJohnson Takawira vanoti mutemo haupedze dambudziko riripo sezvo vanotengesa vacharamba vachitengesa vachishandisa dzimwe nzira dzisingazivikanwe nemapurisa.
Kuti vacharamba vari mubhati vanenge vane new strategy yekuti vatenge vatova nemango numbers ese evanhu vakasiyana siyana vanenge vachitsvaga mhasa vanongochinja mapurisa vo vanogona kuita bhizinesi ravo vari ipapo zvavo.
Mutemo wakadzikwa nechina uchashanda kwemwedzi mitanhatu uye kuti urambe uchishanda kudarika mwedzi mitanhatu hurumende inofanirwa kupasisa mutemo uyu muparamende. Munhu anosungwa nemutemo uyu anogona kupika mujeri kwemakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chiguriwa.
Pavakange vachikurudzira sangano reUnited Nations kuti ripindudze mashandiro anoita bazi rayo rinoona nezvekodzero dzevanhu reUnited Nations Human Rights Council, mutevedzeri wemutungamiri weUnited States vaMike Pence vakati nyika yavo yakazvipira kuchengetedza runyararo nekodzero dzevanhu. VaPence vakati America yakazvisungira kukurudzira kushanda pamwe chete kwenyika dzese nokuchengetedza nokuremekedza kodzero dzevanhu pamwe chete nokusununguka kwevanhu vese. VaPence vakapamhidzira vachiti nyika zhinji hadzisi kutevedzera zvinangwa zvesangano reUnited Nations uye bazi rayo rinoona nezvekodzero dzevanhu riri kutombundikira nemufaro avo vanonyanya kutyora kodzero dzevanhu. VaPence vakati vanoshamiswa kuti nyika dzinotyora kodzero dzevanhu nekusunga avo vasingatendirani nehurumende dzavo dzakaita seCuba neVenezuela ndidzo dzinonzi dziongorore vanhu nenyika dzinotyora kodzero dzevanhu. VaPence vakapamhidzira vachiti United Nations nenyika dzese dzinofanira kuremekedza kodzero dzevanhu zvine masimba nokushinga. Vakatizve mauto ekubhema anofanira kurega kushungurudza vechitendero chechiMoslem veRohingya avo vavakabisa munzvimbo dzavo nechisimba. Vakati United Nations inosungirwa kuuyisa runyararo kuvanhu ava nekukurumidza. VaPence vakati kana tese tikazvipira kuburitsa chena pese panochorwa kodzero dzevanhu nepanopunzwa runyararo tinogona kuvaka nyika yakanakira vanhu vese ramangwana. Mashoko aya anorakidza pamire hurumende yeUnited States. Maverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chotarisira zvakare rubatsiro kubva kuvavakidzani vacho veCapes United. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mwaka miviri yakateverana muna 2013 na 2014, Dynamos yakaroverwa zvikwata zvayaikwikwidza nazvo nevavakidzani vavo veCapes United ndokuwana mukana wekutora mukombe mukuru weKasolaga Premier Soccer League. Chitatu chapfuura, Makepekepe akarova Chicken Inn 1-0 ndokupa Dynamos mukana wekuwedzera mapoints eutungamiri hwavo patafura yeKasolaga Premier Soccer League mushure mekunge maGlamour Boys akanoita mangange 1-1 neShabani Mine kumaGlass Stadium. Mangwana, Dimbare iri kutarisira zvekare rubatsiro kubva kuma Green Machine apo makepekepe akananga kuzvishavane kumandava stadium kunosangana neFC Platinum iyo yakasiyana nemapoint maviri chete neDynamos pamamiriro akaita zvikwata iko zvino. Svondo rese vateveri veDimbare vanga vachitaura kuti vari kuda kuti Capes United ivarovere kugona kunenge kudada kuti vawedzere mapoints avo vari pamusoro vatarisira kurova Harare City iyo vari kusangana nayo muRufaro Stadium nesondo. Chiri kunyanyoshamisa ndechekuti vamwe vatsigiri vemakepekepe zvekare vakaita sava Innocent Mtena vari kuda kufadza vavakidzani vavo veDimbare nekuvarovera kugona kunenge kudada.
Kona ne 4 minute kwa kwa zano ndukona KFC chino wina 1-0 iba ne 3 points ku ofu ndo shatata uo kutishifaze uo shangwa zebe Dynamos KFC nenge yadi ya kule kita ma points ma kule kita ya kata pachike ni
simu ongoro uwe mtambwe nabu vafara ikambamura varuku ya mbira Dynamos kuti isa tarise zuchaitika pa mtambwe KFC United ne FC Platinum kuti vagadzirise matambiro avo ayo adzikira zvikuru apo vatarisana neHarare City.
Harare City ine mukana wekudya chikwata cheDynamos and Dynamos haisi kutamba matambira yaita kunzi chazunguza ichityisa and Dynamos yaiti mungasangana naye muRufaro kana iri pahome itimu yekuti munoziva Dynamos inenge ichitotyisa ichitohwina mutambo iwoyo asi ezvinezvi 3 games on the trot havasi kukwanisa kunge vachiburitsa maresults.
Mimwe mitambo iriko ndeiyi: Mugovera Black Rhinos versus Haumain Rufaro Stadium, nesondo Wange versus Blauer City Colliery, Triangle versus Yaja Gibo, Bantu Rovers versus Shabani Luveve, Chapungu versus ZPC Kariba Ascot. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvekuratidzira kwaitika muHarare nhasi uye kusungwa kwevamwe vanonzi vanotengesa mari nekutorerwa maresinesi kwevanodhurisa zvinhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vaimbo nengo yedare Congress muAmerica vaMel Reynolds vavanikwa vaine mhosva yekusabhadhara mutero kuhurumende yeAmerica. Dare remuChicago rati vaReynolds havana kubhadhara mari yemutero kubva pamari yavanonzi vakapiwa inodarika mazana mana ezviuru zvemadhora yavakapiwa nemumwe muzvinabhizimusi wemuChicago vaLZ Higginsbottom. VaReynolds vanonzi vakaedza kuda kuvakurudzira kuita zvechoko muhomwe mukudyidzana kwavo nehurumende yeZimbabwe uye mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaReynolds vakaudza dare kuti vaHigginsbottom vaida kuti vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe vapiwe mari nechoko muhomwe. Asi vaHigginsbottom vari kuramba nyaya yekuti vaiita zvechoko muhomwe vachipa mari mumwe mukuru wehurumende yeZimbabwe asina kudongwa nezita. VaReynolds vakatiwo vaHigginsbottom vainge vaita chibvumirano navaMugabe kuti vakwanise kuchera mangoda. VaReynolds vakambosungwa muHarare kuBront Hotel vati zvose izvi zvakaitwa navaHigginsbottom vachida kusvibisa zita ravo. Sezvo nguva yadi yapera, regai tingotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vatori venhau vaviri veDaily News vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa mukuratidzirwa kwaitwa muHarare nhasi kwakarongwa nemasangano akawanda anosanganisira Reta Jamuka sesijikile. Pastor Ivan Mavarire vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mukuratidzira kwakaitwa nevanhu gore rapera. Vatendai biti vanotinduo mutungamiri chaiye webatori People's Democratic Party. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu, tinoimba kutimuchange minisi Zakari Mangwana, anuko unika yane mufaro, dini jonga kandemiri ndokusiemi na ntungamili nkomo.
So kuhizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 29 kumpandula 2017 ngontungamili Nkomo. Enbabeni zethu lamhlanje.
Yena mhlabe sithekisela njengenhlanganiso ezijeneyo ku-hashtag sesijikile nezinye inhlanganiso ezigoqela ke i-ARTUZ lapho ke besithengisela ngendaba yokuthi sonke njengabatsha lo sizulu wonke jikelele asilamali ngendaba yokuhleselakala kwemali elizweni.
Kulabantu abathathu abagoqela intatheli izindaba ezimbili ze-Daily News abalimale kakubi ekutshengiseleni okwenzakale eHarare lamhlanje bekhonona ngokusilela kwemali emabhanga. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni zeGwanda bebezisebenzela bengagqize qhakala kungelani lomthetho obavimba ukwenza lokhu oyethulwe nguhulumende.
Eningi bekezekudlule abafundisi abalitshumi lantathu abakwanisileyo ukuthi beyerejesti kwenzela ukuthi bekwanise benike imvumelo yokuyavota baphiwe amaslip abo bekubathatha ngathi imzuzwana emhlanu.
Abafundisi benkonzo zesikristu ezitshiyeneyo zakoBulawayo bamanyene lamhla bayabhalisa kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abathathu abagoqela intatheli izindaba ezimbili zephephandaba leThe Daily News abalimele kakubi ekutshengiseleni okwenzakale eHarare lamhlanje bekhonona ngokusilela kwemali emabhanga. Lokhu kutshengisela bekuqoqwe inhlanganiso yetajamuka sesijikile kanye lenhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers of Zimbabwe. Ezinye isitolo zivaliwe ekuseni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela okuphiwe igama lokuthi izikhwama phandle kumbe homwe panze. Kubikwa kubhaliswe kukhaliswe impopo ngamapholisa lanxa kungazakali ukuthi bangaki abatshaywe zinhlamvu. Intatheli izindaba ezizimeleyo ezilimeleyo ngumugobe Tafirenyika lo Brighton Gogo. UTafirenyika uthe uzwe kudubuka emoteni yamapholisa wezwa esewela phansi waqaleka wathi ephaphama wavuka esopha ekhanda. Imitshina yakhe yokusebenzisa ibikwa inyamalele. Sixoxele siphathamandla setajamuka sesijikile umnumzana Gift Siziba laye obesekutshengiseleni lokhu.
Yena mhlabe sithengisela njengenhlanganiso ezijeneyo ku-hashtag sesijikile nezinye inhlanganiso ezigoqela ke i-ARTUZ lapho ke besithengisela ngendaba yokuthi sonke njengabatsha lo sizulu wonke jikelele asilamali ngendaba yokuhleselakala kwemali elizweni lapho ke i-riot efike yahlasela ke izindawo zonke kuqala ke isigate town lapho bebejika khona ke ama-tear gas njalo bafika ukuthi bavala ke ama-ofisi e-ARTUZ okubuye khona i-riot yabantu abangamachumi alintathu lanhlanu.
Bakhona yini ababotshiweyo?
Ah, ikubake baba manje abantu kodwa baba chiya ke singazi nxa kuyikuthi ekuhlukaneni kwethu labanye abahlukene ngoba bebelandela abantu beba identify ukuthi laba ayikade betshengisela ke ukuthi bebabopha. So ngingazi sisazama ukuthi kathesi sibe sizama ukuhlanganisa ke ulwazi nalawa ebengazi bebochiye kodwa ke kulabanye abatshayiweyo esesibahambisa ukuthi beyithola ke uncedo ke counseling service unit.
Besizwe ukubana ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka amalanga ambalwa, lokhu kuyilo yini uhlelo lono?
Iye vela suyele emuva ngenxa yokuthi udubo lokuselakala kwemali yaphambili. Nxa lusiya phambili lathi yaphambili nokutshengisela. Uma besima lathi siya. And ngokuma kwesimo kutshengisela ukuthi indaba yemali iyaqhubeka isiya phambili kuswelakala kwayo. Lokho kuzayenza ukubana ke uzulu wonke jikelele abantu behlangane kulihlangothi zonke zezibabo ukuze betshengisele ukuze uhulumende azwe ke ubana abantu bathi.
Yena uzulu uyasukumela phezulu yini kumbe ngabantu abalutshwana nje abatshengisela?
Uyabona indaba yokutshengisela ivele yona labantu laba abaqalisayo ke kodwa wanazelela uzulu wonke jikelele ke usele lentshukuntshu abantu ke bonke bayakulokhu sivumelwano mayelana lodubo oluhlaseli ilizwe njalo lokubana ke udubo lolu kufanele ke luqedwe ngendaba yokutshengisela lokhonapho ke kulesivumelwano ebantwini. Sokuyindaba ke ukuthi abantu behlanganisa amakhanda njalo lokuhambisa ke lelo lizwe ebantwini.
Umnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso yetajamuka sesijikile ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Uhulumende uthi sokuzethulwa umthetho ozakwenza kube licala ukuthengisa imali yakwamanye amazwe elilesigwebo esifika iminyaka elithumi umuntu evalelwe entolongweni. Lokhu kulandela ukusilela kwemali emabhanga lokwehla kwesisindo semali yohlobo lwama-bond notes ethulwa njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwemali emabhanga. Uhulumende wathi imali yama-bond notes izakwala ilesisindo esilingana lesedola lemelika kodwa isisindo lesi sesehle kakhulu okokuthi abanye ikakhulu abathengisa imali esitaladeni abaziwa ngegama lokuthi ngosiphatheleni bethengisa imali lengesisindo esiyingxenye yedola lemelika. Okunye okubangele ukwehlulwa ukwethulwa komthetho lo yikuthi intengo ibisile zigaba ezintathu kusiya ngokuthi umuntu usebenzisa imali yohlobo luphi kumbe ikhadi lebhanga. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi umthetho lo awusoze uphathise umthetho welizwe ngoba umnotho welizwe usumi nganxele.
Imthetho leyi ibekiwe osokuzayenzakala abantu namhla eHarare bathole bethwele nzima bekhothanisana namapolisa labo kuthiwa ngosiphatheleni. Kodwa into ezayenzakala kabasoze bababoneke ezitidini labo siphathelini sebezayathatha ezindlini zabo esibesebenza ngamafoni kodwa imali yabo ingatholakali elizweni. Esikunanzelelayo yikuthi abantu kufanele ukuthi ngayibo abangabe bebotshwa kumbe bathwaliswa nzima nguye uChanamasa uminister nogavana bobabili ngoba kuyakhanya lama-statement awenzayo ukuthi athiyene sebesolana ngamunye ngomunye sekhomba omunye ngomunwe kodwa kuyazakala ukuthi bona ngobabili sebayehlile kumsebenzi sokumele bayehlale ekhaya labo bake baphumule kungena abanye.
Manje lokhu esikuzwayo ukubana uhulumende usefuna ukubhodabhoda ngendawana zonke ekhangela ukuthi ngobani abakhweze intengo lokunye okunjalo, ubona ungani uzenelisa yini ukuthi ayenze lokho okuthiwa i-price control?
Uhulumende wake wakuzama khonokho ukuthi balinde abantu bengatshintshi izintengo ezitolo zabo kodwa into eqinisezakala abanikazi bezitolo bayafihla impahla zabo lezo eziyabe zibhekise ukuthi zithengwe ngemalini nabo bezithengise ngasita. Okuyikho lokho okuqalisa khona i-black market. Awusoze uthole lutho ezitolo, konke kuzabe kuphandle kwezitolo ngentengo ephezulu lokwethi ukuthi i-black market.
Umnumzana Albert Mhlanga ngusomabhizimusi wakobulawayo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje abaphila ngokuthenga impahla kwele Botswana besiyayithengisa eZimbabwe bakhala ngokuthi ukusilela kwemali elizweni sokuphazamise kakhulu ibhizimusi labo. Kuviga uMartin Ngwenya.
Abanye abeZimbabwe abangena eBotswana ukuthenga impahla yokuthengisa eZimbabwe bathi ibhizinisi labo lehlile okumandisayo kulandela ukusilela kwemali eZimbabwe okuqhubekela phambili. Uhulumende weZimbabwe usele ezama ukuvimba lapha nalaphayana ngemva kokusilela kwemali kanye lokukhwela kwentengo ikakhulu kuyona le iviki. Lokhu sekuthiye abanye abathenga impahla kweleBotswana bekhala ngokuthi impilo yabo isizaba lukhuni ngoba ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe kade bethembele ekuthengiseni seni impahla. Unkosazana Irene Moyo uthi njengoba inengi seliphila ngokuthenga lokuthengisa ukuselakala kwemali kuzachiya inengi lilimele.
I-cross border trading yiyo abantu abavele sebephila ngayo esinjengayo i-formal employment ngenxa yokuthi akula msebenzi. So ukuselakala kwemali lokhu kuyayi-affecta i-business ngenxa yokuthi nxa uyithole lawe ngemali ephezulu sokumele ukuthi ukhweze impahla zakho ozithengisayo okuzagcina ku-affect i-business plus lemithetho leyo khona ebhodi engazwisisekiyo.
Kukanti ophila ngokuthengisa okufana le mithi yenkomo eBotswana njalo ethenga impahla yokuyathengisa umkambo we-flea market kobulawayo, umnumzana Rodney Moyo uthi uhlobo lwemali yama-bond notes lukhithike isisindo esiningi uma kuqathaniswa lepula leBotswana. Lokhu uMoyo uthi kuzabulala ibhizimusi lakhe.
Ya, sibhekane nobuzima obukhulu kakhulu thina ma-cross-border traders. Imali ayitholakali ekhaya, le encane oyitholileyo iyabila ibhondi eBotswana emashop ayisebenzi. So kumele ungangena eBotswana uqonde kubo siphathelene no black market. Ngale bazafika bekutshele ukuthi imali yakho ye half ye price yayo oyaziyo eZimbabwe. Okuthi ukuthi ibond elilodwa yi 5 pula, i 2 bond isilayo iba yi 10 pula. Sure ulutho luthengisa oluthengileyo uthengisa ngemali ngaso fike ekhaya.
Kusenjalo ukuthenga amafutha ezimoto eBotswana ngabe eZimbabwe kuyakuqonga iningi lesiyathengisa emkambo omnyama. Amafutha ezimoto aseqalile ukuswelakala eZimbabwe kodwa uhulumende uyala ukuvumela abantu ukuthi bangene labo bevela phandle kwelizwe esithi ayatholakala ekhaya. Kodwa umnumzana Moyo uthi uhulumende kantshintshe lesi sinqumo.
Ujuba olungenile sile eZimbabwe njengoba libona amagalane eboda egcwele amagaraji wonke. Kambe shiya nxa igaraji lizagcwaliswa ngamagalane uhulumende uluza malini. Khathesi sokufikile isikhathi sokuthi uhulumende avume ukuthi sehlekile ayekele abantu bengene le petroli ngendlela eziqondileyo kulokungena nayo ngeganga. Engena ngeganga la ipetroli yakhona asikwazi ukuthi iyabiqondene ezimoteni ngoba abantu balakho ukungezelela kwenzela ukuthi bathole amaprofit amakhulu njengoba imali yakhona beyithenga nzima.
Iningi eZimbabwe lisele libambe wangaphansi njalo lethukile ukuthi okwenzakala ngalwana umnyaka 2008 lapho usilela impahla eningi kungabe sekuphendukile. Impahla eningi iqongile esitolo noma nje uhulumende esethumele inhloli ukuthi zibone ukuthi intengo iyehliswa kodwa kungahlaliseki ngeyakusasa kuyaqhubeka elizweni. NgingoMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 seHabron kweleBotswana.
Live talk kulamhlanje sixoxa ngokutshengisela okwenzakale eHarare namuhla abantu bekhala ngokusilela kwemali emabhanga. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Afghanistan zithi kule bomba ebelithiywe emzimbeni welunga leqembu labalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo elitubuke la bulala abantu abayisithupha njalo walimala phosi abangamachumi amathathu endaweni yokukhonzela esigodlweni iKabul lamhlanje. Umanyano we-United Nations isuthumele ibutho ukuyalondoloza ukuthula lokuvikela abantu makhaza ngempumalanga yele-DRC ngemva kokulwisana okuqhamuke phakathi kwebutho likahulumende la maqembu alwisana laye. Abafundisi benkonzo zesiKristu ezitshiyeneyo koBulawayo bamanyene bayabhalisa kuluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo namuhla. Isikhulumeli seChristian Alliance umnumzana uSeni Sfanda ongomunye wabafundisi laba uthi injongo yabo enkulu ngeyokukhuthaza abazalwane babo ukuthi labo bayebhalisa ngobunengi.
Eningi besebedlule abafundisi abalitshumi lantathu abakwanisileyo ukuthi beyerejesti kwenzela ukuthi bekwanise benikeizimele yokuyavota baphiwe amaslip abo. Bekubathatha ngathi imzuzwana emhlanu, abanye bethatha imzuzwana elitshumi umuntu engatholi konke akudingayo. Kuzelelwa imino yakhe kube sokusenziwa konke ade kusenziwa. Bekubathatha engxenye ngathi imzuzwana elitshumi.
Libona abazalwane bewulandela na umzekeliso wenu labo besiyabhalisa ukuze bavote?
Ye, siyabonga kakhulu. Sizama ukuthi abantu bebone umzekeliso ukuthi ama-bishops akuqakathekisa nabafundisi baqakathekisa lindaba yokuyarejista ukuthi umuntu avote enxa yokuthi langomvulo iviki yonke le elandelayo siyaqhubekela phambili lokhu sihamba la maxuku ayehlukeneyo abafundisi ababesiyarejista ukuvota. So kufiqalise namuhla, kodwa iviki le enye elandelayo sizaqhubekela phambili abafundisi lokhu behamba njalo siyabe sikwenza mgceke kubo makhalakhukhwini sikubofaka kubo WhatsApp kwenzela ukuthi abantu bebone le mfanekiso eyabafundisi babo bevela kebhalisa eyabafundisi babo betengisela ukuthi lindaba iqakathekile. Sibona ngani lokhu kuzayenza ukuthi abatsha abasemabandleni ethu labomama labobaba basukume ngokuningi babo besiya khona ngale ukuyarejista ukuvota.
Umnumzana uSeni Sfanda ngumfundisi njalo uyisikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance. Onke wabalilunga ledale lePhalamende eleCongress eMelika umnumzana Mel Reynolds utholakale elecala lokwehluleka ukubhadala imithelo izolo kudaba oluveze sobala ubudlelwano babanye osomabhizimusi beMelika lohulumende weZANU-PF. Ekuthonisweni kwakhe uReynolds wethese omunye osomabhizimusi umnumzana Elsie Higginbottom icala lokudlelana loMongameli Mgabe waze waphiwa umgodi wokugebha igolide eMarange. Kodwa umnumzana Higginbottom ukulandule lokhu asenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zeZANU-PF. Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weqembu lenguqu ele-Highlanders u-Elroy Agbay uthi iqembu lakhe libhekane lomdlalo onzima kakhulu ngesonto lapho elizadibana khona lele-Chickenin emdlalweni we-Castlelager Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Imidlalo yenguqu yesigaba seCastlelager Premier Soccer League ingena kuviki lamashumi amabili lesikhombisa kulimpela viki, njalo imidlalo iyaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leBlack Rhinos ezemukela khona eleHawumayini enkundleni yeRufaro. Ngasemandaba iqembu leFC Platinum lizadlala leCapes United, kuthi iqembu leNgezi Platinum lizadlala leLecholocho enkundleni yeBaobab. Zombili FC Platinum leNgezi Platinum zilisa ukuphakamisa isicoco lonyaka, ikanti iqembu leCapes United okuyilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba nyakenye aliselalo ithuba lokusivikela kodwa lidlala kuhle kulezi insuku kuthe lecholocholo nalizama ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu ekupheleni kwesizini. Imidlalo izaqhubekela phambili ngesonto lapho iqembu lechicken inelizancikelana khona lele Highlanders enkundleni eBarber Fields, okungumdlalo omqeqeshi weqembu leBhoso u-Errol Agbi athi awusoze ube lula.
He's also checking in my eyes of the best players he's in this country.
Ngokubona kwami iqembu lechicken yilo elilabadlali bezinga laphezulu kweleZimbabwe, okutsho ukuba sihlala sithola nzima nxa sidlala labo, njalo asivamanga ukulinqoba. Okuqathekileyo njalo okuyisifiso sethu yokuba abadlali abakade belimele bebe sebesilile sidlala labo ngesonto.
Iqembu le-Highlanders liqhuba nzima kuhlandla lesibili lemidlalo ye-PSL njengoba lenelise ukunqoba kanye kuphela kumidlalo eyi-92 ladliwa kane, kwathi eminye emithathu iphele lingutshikilobhanqa. Ngakwelinye icele iqembu le-Chicken Inn ngelinye lamaqembu abalisa ele-Dynamos ele-FC Platinum kanye lelenkezi Platinum alwisa ukuphakamisa inkezi ye-PSL. Kweminye imidlalo ezadlalwa ngesonto, iqembu leBantu Rovers lizemukela eleShabalala Mine ngaseLuveve, eleWangi lizadlala leleBulawayo City ngaseColliery, eleChapungu lizadibana leleZPC Caribbean ngaseAscott, eleTriangle lizanqikelana leleYada ngaseKippo, kuthi eleDynamos lizadlala leleHarare City ngaseRufaro. Iqembu leDynamos yilo elihlezi phezu kwengalane elile mihlobelo ngama-53, kuthi ngemva kwalo kulenkezi Platinum kanye leFC Platinum ezile mihlobelo ngama-52 iqembu ngalinye, kuthi endaweni yesine kuleqembu leChicken Inn elile mihlobelo ngama-51. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe esitalateni seGwanda ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni bebezisebenzela njengensukwini bengagqize qhakala lamuhla kungelani lokwethulwa komthetho olakho ukubahambisa ejele okweminyaka elitshumi. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Osiphathendeni bebezihlalele ezitaladeni sikaSoden phakathi kuka-3rd lo-4th Avenue beziqhubela umsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe emphakathini bengelakwesaba. Uhulumende usethu lemthetho omutsha olawula ukuba osiphathelene bagwetshwe iminyaka efika elishumi ukuhlala ejele nxa bethe batholakala beqhuba lomsebenzi ezitaladeni. Lokhu kuza ngesikhathi iZimbabwe ibhekane lenhlupho zokungahlaliseki kwezomnotho osekudale usilela kwempahla eningi ugoqela yona imali ngokwayo, amafutha ezimota lokunye. Osiphatheleni abaxoxa lomsakazo bathi bazaphuma lamanye amaqhinga okubalekela amapholisa ngoba kuyiyo yodwa indlela yabo yokuziphilisa. Mnumzana Gilbert Mathe ngomunye wamajaha wabaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe othi kakula ngenye indlela njengoba kungela msebenzi.
Njengomuntu ophathisayo emgwaqweni ongusiphatheleni, yiwo umsebenzi ke engiwenza ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. So lokhu ngikwenza ngoba imisebenzi kawukho, njalo lokhu engikwenzayo ukuthi abantwana baphile. So umthetho omutsha lo okuthiwa ungatholakala uphathisa imali emgwaqweni uyabotshwa iminyaka eyi-10 akusijabulisi kakhulu, nje yinto ezayenza ukuthi impilo zethu labantwana bethu kube nzima.
Mnumzana Morris Nkala ocubungula ngezombusazo ukuthi kuyize ukufaka imithetho efana lale ngoba labo abathumela ospitaleni ezitaladeni kuyiziphathamandla ezingamapholisa lezikahulumende.
Singakuthini thina? Sibokuzothi imithetho isijile laba abathengisa izimali sokumele babotshwe babotheneze, but lokhu sibabone emgoqweni lo simanga ukuthi kathi bona bavele basebenzele obani, ngoba iningi labo sizokuthiwa abanye abafazi bamapholisa abanye basebenzela bona abakhulu abaye babenza leyo mthetho. So ikukhuluma nje sicabanga ukuthi bazasuswa emgoqweni kodwa bengasuze basuswa, bazabe beyithengisa imali ngoba bakhona esibazi ukuthi bayifuna i-foreign currency abazahamba bayisebenzi.
Amandla emali yohlobo lwe-bond note lokhu iphansi lapho iqathaniswa le mali yakwele-South Africa i-rand, ngoba kunje i-bond note elilodwa libiza amarandi atobamunemunye 9 rands, kuthi idola lakwele Melika libiza amarandi alishumi lantathu 13 rands. Imizamo yokuxoxa lamapholisa ngalolu daba yehlule. NginguPraxedes Jeremiah weStudio 7 ngiseWashington DC, lapho bengilibalela udaba olulotshwe nguVusisizwe Mkhwananzi oweendaba zeStudio 7 eseGwanda.
Kuwoza Friday lamhlanje sinanka usama mosi lo madlela sikhobokhobo ephethe idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi idlozilolaka. Umadlela ungumzekeliso osobala owempumelelo umuntu angayithola nxa esebenza kanzima empilweni. Uqale engusomafilimu njalo engumlingisi, wakhula wadlondlobala waba ngumhlabeleli othakazelelwa nguZulu weZimbabwe jikelele. Phezu kwalokho usesetshenziswa njalo ngamankampani ukuthengisa impahla zawo i-advertising ngesiNgisi. NgoNtulikazi uMadlela uthole imvuzo emithathu emkhosini weBulawayo Arts Awards enanzwa ngokuphumelela kwakhe kwezokulingisa lakwezomculo ikakhulu kungoma yakhe Ungamnanka Usamamo. Kambe uthini ngokuphumelela kwakhe okungaka uSikhobokhobo?
Uhambe lokubona lufana nokusuka enkayo siye eGoli. Awuhambo olukhulu kakhulu, kodwa ke sesihambe sahamba sazafika lapho esifika khona.
Wabuthile mpela ama-awards koBulawayo, uzwe njani?
Ujabulise kakhulu, sibonge kuBulawayo, sibonge kubana laba bantu abathe bathatha initiative yokuqala yena le nto okuthiwa iBulawayo Art Awards. Hayi, sibonge kakhulu.
Ate ngasukume kompane mina phambi kwenduli ngathi Khobokhobo omkhulu nakuhlonipha mtyala wakhe.
Uthe uloba lingoma yini obuyicabanga?
Muntu wenkosi, eqinisweni akukho okukhulu engathi ngangikucabangisa. And angifuni ukuthatha i-credit entweni engazi ukuthi yenziwe nguNkulunkulu ayenzanga yini. Mina nje kwafika emkhondweni nami ngangena e-studio ngadlulisa ngayenza lokho kumele ngikwenze. Kodwa i-credit must go to the Father in heaven, uNkulunkulu.
Kudla lade lesibili uyabunanka bani?
Usamancuka. Ikhona esifikile emkhondweni ethi kathi samanu unjani. Iyo mbona hati ya bikichi mapambili ni inye eti majazana. Leo kese ni performa live majazana. Aba niti tebe natiba ibamba ngani.
Lina la haho kimo tusi wa shimane. O tusa man.
Kitusa bigi. Uso uveza nju. Uso uveza nju. Kipu msiko zanu mjana. Ambe na kuta mambo. Ambe tuta mambo.
Akuphosela ukugcina madlela.
Sithanda ukubonga ngoba kuhlale kuthiwa isizwe sakithi isizwe esingakwazi ukusupportana. Kodwa mina ngifuna ukutsho ngithi ukuthi ukuqala ukusupportana sekuqalile. Ngoba mina ngihamba indawo ezinengakulu, amaphisi elufane, abantu bajabula ngendlela eyisimanga. Ngiyathandaza ukuthi isizwe sakithi sikwazi ukubona ama-artist akiso ukuthi nawo aphiwe lokho akuphiweyo. Bangaboni kuphela i-South Africa ingathi yiyo phela ehamba phambili. Yes, of course, banako lobakunako siyabonga. Kodwa nathi kukhona uNkulunkulu afithe khona, sicela indlebe siziwe nathi ukuthi siyakwazi ukwenza kwenzeke kesha.
Realeboga ntate Sikhobokhobo.
Ya, realeboga.
Ngiyakunanka jo ngusama mo Madlela Sikhobokhobo ehlabela ke kamnandi ubekuhlelo Woza Friday ugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lingayika chana liyalandela uhlelo lwe Live Talk. Libe lobuso kwabuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.